Mutauri wemuri uye vari musukuru wavamugabe variye mugabe vanoti vanotsigira kupinda mune zvematongerwo enyika kwaRobert Junior vachiti havana kubvira vamboita dambudziko nemusangano wezanu PF asi nevanhu vakapidigura hurumende yavamugabe. Valiyo mugabe vanoti kunyange vamugabe vakafa vakagumbukira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakavatorera masimba nechisimba nyaya iyi yakapera nekufa kwavo vachiti zvakaitika zvakapera. Valiyo mugabe vanoti bato rezanu PF harisi remunhu nekudaro nhengo dzemhuri yavo dzinogonawo kupinda nekutora zvigaro mubato iri. Kutaura kwavaliyo mugabe kunotevera kuenda kwakaita Robert Junior kumusangano wezanu PF wakaitirwa kuchitungwiza apo vamunangagwa vaitsvagira rutsigiro nhengo dzavo pamberi pesarudzo dzemabyelection dzakaitwa musi wa26 Kurume. Mutauri webato rinopikisa reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vanoti kupinda kwevana vevatungamiri vezvematongerwo enyika mune zvematongerwo enyika kuri paviri. VaDube vanoti kupinda kwemwana wavamugabe munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kukonzerwa nevanhu vari kuda kuita sevaifarira vamugabe asi vari ivo vakavashungurudza kusvika vafa.
Asi mwiri mwedivo unozoona kuti zvinongoitika kana vamwe vakushandisa vana ivavo kuti vange vachifara vanhu kumeso sezvatakaona zvichiitika kuzanu PF kuti zvinozikamwa nemunhu wese kuti divi ravamunangagwa relacost ndorakabvisa vamugabe muutongi asi vakuita sekuti vaiwirirana navamugabe kuburikidza nekuzogamuchira mhuri yavo ivo varivo vakavadzinga vakavashungurudza.
Patabvunza kuti ingawani vana vevaimbo vemutungamiri webato ravo vaMorgan Tsvangirai vakapiwa zvigaro, vaDube vanoti vana vavatsvangirai vakaita zvematongerwo enyika nekuda kwemhodzi yeshanduko yakadyarwa nababa vavo kwete zvekushandiswa.
Saka unotoona kuti vatsvangirai vakagona kuzvara mhodzi pavana vavo yekushandira vanhu.
Mukuru wePlatform for Youth and the Community Development vaClarence Maduku vanoti nyaya dzekuti vana vevatungamiri venyika vapinde mune zvematongerwo enyika chinhu chinoitika zvakanyanya munyika dzemuAfrica vachiti zvakaitika kunyika dzakaita seKenya, Botswana, South Africa, Congo nedzimwe. VaMaduku vanoti chakakosha ndechekuti vana ava vane kodzero semunhu wese munyika kuita zvematongerwo enyika. Zvinonziwo mwana wavamunangagwa kuda kwase David ari kuda kupindawo munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutauri wezanu PF vaChristopher Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vanofara kana vana vemagamba ehondo vachipinda mune zvematongerwo enyika kuchengetedza nhaka yavo.
Tinofara chaizvo, tinodakara nekufara kuti vana vemagamba ehondo echimurenga chechipiri vaudzira tokata vanamai vaonana baba vavo. Chinhu chakanaka nzira yekuti DNA yavo inoratidza kuti vanonakidzwa nezvakaitwa nemadzibaba vavo nemadzimba yavo. Kufira kuvatswa kana kurarama vachiuza nyika yacho vako kusapatiri nayo.
Mune dzimwe nyika vatungamiri venyika pamwe nevamwe vanenge vari mumasimba mune zvematongerwo enyika vanopinza vana vavo mune zvematongerwo enyika senzira yekuchengetedza nayo upfumi hwavanenge vaunganidza kuitira kana vakazosiya masimba. Ndakamira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.